sachigaro rezanupf muharare vagoodwill smasi mirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa sarudzo idzi dzari kufamba zvakanaka uye dzari kutarisirwa kupera mangwana asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaengelbert rugeje ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi
maprimary elections achiri kufambira mberi muharare kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabhuku tafara harare east constituency kuwadzana constituency warren park budiriro dzorasekwa asi dzimwe nzvimbo achiri kuenderera mberi
zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabhuku tafara vanomira kuwadzana east amai bheti kaseke vakundawo vamwe vevakunda ndivadhani derera kumufakose vagodfrey gomwe kubudiriro vaterence mukupe kuharare east vagilbert muponda kuwarren park nadr obadhaya moyo kuzengeza east chakadai bato remdct inotungamirwa navanelson chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzeprimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 chivabvu sachigaro webato iri muharare vaeric murai avo vanomirira highfield east ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary vanomirira bato iri kuharare west muzvare jesi majome vachakwikwidzana namuzvare johana mamombe kumufakose amai susan matsunga vachakwikwidzana naamai sabina triboy kumabhuku tafara vajames maridhadhi vachakwikwidzana navajames chitakwa kwozoti kukwadzana east vacharlton wende vastuart mukoi navauraye mangwiro ndivo vachakwikwidzana vanoona nezvesarudzo mumdct mudunhu reharare vaislam samadhosi vaudza studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo
saka kana tichinge taakuziva munhu ari kumirira zanupf isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwikwidza takamirira for example warren park ndiani angakwanisa kudya kandidheti yechii yezanupf sezvatakaita national level kuti zanupf yakaunzava munangagwa isu takagara pasi semdc alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa tikabuda napurezidendi nelson chamisa saka ndo zvatida kuitawo kumadistrict ndo zvatida kuitawo kumawadi kuti kandidheti yose yezanu yaiswa ipapo isu totsvaga munhu anodini anoikurira
patavabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa nezanupf vasamadhosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa
isu tine security yedu yakakwana iinternal process yatiri kudini yatiri kuita tinongoita mune zvakanaka hatidi kufukura hapa nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyora zvisiri izvo tinogona kupindwa iyaya munoti infiltration nemuchirungu saka zvinhu zvedu zvakarongeka
zvichabuda musarudzo dzemaprimary ezanupf zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya